izvi zvinoreva kuti vaTrump nangu avo vakabatwa nemhosva, sendenzi yavo yavapuwa ndeyekuti havana chavachave vachiita kubva ipapa apa, kusanganisira kusaenda kujere kana kubhadhara any fine kana kuenda kana kuti yatingati macommunity services anokwanisa kupuwa nedare. Saka izvi zvinongoreva ndezvekuti mutongo wavo kana kuti sendenzi hapana zvazvinoreva, but zvinongove nesignificance yekuti vaTrump ndo vaita mutungamiri wekutanga muhistory yemuAmerica yekusendenzewa kubva vapuwa mutongo.
Ko izvi hazvikanganise here kugadzikwa kwavo mumazuva gumi anotevera?
Izvi hazvina zvazvino afecta pakugadzwa kwavo sapresident, nekuti iko zvino tikuona kuti vakatoelektwa sapresident and ichangomira kuti vangokonfirma. Saka uyu mutongo wauya after vatoelektwa sapresident, saka hapana chingave chichitadzisa kuti vave vachikontinua neupresidenti wavo ivo vakatoelektwa kudhara. Saka ivo vaTrump netimu yavo yemagweta vari kuti vachaapila mutongo uyu kuti uve uchave uchibviswa, but toona kuti iko kutopuwa mutongo kwavakatoitwa iko zvino kwakatodzidzikiswa neSupreme Court yakataura kuti aiwa vaTrump havakwanisi kuva vachinzvenga kusapuwa mutongo nenyaya yavakatopomerwa kudhara, vanofanira kupuwa mutongo iwowo.
Tichitarisawo iro danho reSupreme Court iri, rakakushamisa here tichitarisa kuti ivo kando vanenge vakadoma mamwe magweta akati wandei uye vamwe wacho vanoonekwawo sevakarerekera kupfungwa dzebato remaRepublicans ravaTrump iri?
Yeah, I think zvina kunyanyoshamisa hazvo zvakanyanya, nekuti zvunhu semagweta zvatakangotarisira kuti zvingave zvichiva zvichiitika dai dare rakatarisa mutemo sezvauri. But tichatarisawo kune rimwe divi, tichatarisawo zvekare kuti majudgments ataiona kumasure uko aita senge anorerekera achifevhura vaTrump, zvinhu zvakati shamisewo mbichana.